manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro kukadzi 10, 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inoti yave nezvese zvinodiwa mukuongorora chirwere checoronavirus, ukuwo kanzuro yeHarare ichiti yachenesa chipatara cheWilkins kuti chinge chichigamuchira vanenge vachifungidzirwa kuti vabatwa nechirwere ichi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoudza musangano weAfrican Union kuAddis Ababa kuEthiopia kuti kutaurirana ndiko chete kunounza runyararo nekushanda pamwe chete munyika, kwete zvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika nevekumadokero. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti yave nezvinodiwa zvakakwana zvekushandisa pamuchina wekuongorora chirwere checoronavirus. Izvo zvichaita kuti vanenge vaongororwa vakurumidze kuzivikanwa kana vaine chirwere ichi. Rutendo Mawere weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Mushina uyu wagara uri kuSalimo Gabe Hospital asi uchishandiswa kuongorora zvimwe zvirwere. Asi hurumende inoti yatenga zvimwe zvikwanisiro kana kuti reagents muchirungu kuti pamusoro pekuongorora zvimwe zvirwere mushina uyu ongorore wecoronavirus. Vachitaura mushure mekuongorora mushina uyu kuchipatara cheSalim Mugabe muHarare pamwe nekuongorora chipatara cheWilkins icho chichange chichirapirwa chirwere checoronavirus kana chakange chaonekwa kuti chapinda muno. Gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo vanoti gadziriro yeZimbabwe kudzivirira chirwere ichi yava padano repamusoro-soro. Dr. Moyo vanoti nekuwana zvekushandisa izvi, ongororo yevanenge vachifungidzirwa kuti vangangove nechirwere ichi inobuda muzuva rimwe chete. Vanotiwo izvi zvinovapa kugadzikana sezvo dzimwe nyika mudunhu reAfrica dzakadai seBotswana dziri kutumira zvinoda kuongororwa kunyika yeSouth Africa.
Chachi chinototinesa ndicho chekuti testing tingatumidzira here kuSouth Africa takangomirira. Honai zvakaitika kuBotswana kwakune suspect na suspect 5. Vakatoyomirira svondo rese vachimirira maresults kuti abve kuSouth Africa zviitike. Vanhu vachingovhunduka. Ino zvakavhundutsa vanhu kana isu, asi zvakazoita kuti tisimudzire. Saka ino tafara kuti tinokwanisa kuti mishini yedu inokwanisa kutesta virus iroro, saka zvatibatsira. Hapana kuti tichamirira. One day tatova neresults.
Vanotiwo hurumende iri mushishi mukutsvaka zvekushandisa kuti ongororo ibude mumaminitsi 15 chete, vachiti zvakange zvauya zvichaendeswa kumiganhu yenyika kuti zvishandiswe ikoko.
Tiri kutomirira mamwe makitifuti atiri kuodha ekuita 15 minutes pane result. So it's better. Iwayo ndokunga ndovachatozoona kuti toashandisa sei, kupi uko kumabhodha. But for now tombotanga tiri pano paHara paSalim Mugabe laboratory yombotidi, yombotibatsira centralize.
Dr. Moyo vanotiwo vagutsikana nechipatara cheWilkins icho chinorapa zvirwere zvinotapuriranwa chakatarwa kuti muHarare ndicho chipatara chichange chichiendeswa vanofungidzirwa kana vanowanikwa vaine chirwere checoronavirus. Dr. Moyo vanotiwo vagutsikanawo negadziriro yaitwa pachipatara apa zvekuti pachipatara ichi ndipo pachange pachidzidziswa vamwe vezveutano kubva kuzvipatara zvakasiyana siyana munyika.
Taona kuti kuWilkins isolation yacho yakanaka chaizvo. Tatoti vadzidzisewo zvimwe zvipatara. Takaenda kuBulawayo vanachowo chipatara, vakati tarizowo nzvimbo dzavo, but teta kuda kuti vanhu vachiita zvakafanana nyika yese zviri standard. Saka tati vouya votrain wakuno vekwaMutare vekukaribha Plumtree vese vauye vachifundiswa panapa kuti zvinofamba sei.
Mukuru anoona nezveutano mukanzuro yeguta reHarare Dr. Prosper Chonzi vanoti vagadzirira kurapa chirwere checoronavirus ichi, asi vanoti vachange vachibatsirwa nehurumende pamwe nemamwe masangano akazvimiririra.
Patinenge tiri sebazi reutano resiti Harare, hongu tinogara takagadzirira nekuti ndisu tinofanira kurapa vanhu vane zvirwere zvinotatapuriranwa. Saka itori bandiko redu kuti tinofanira kugara takatogadzirira. Asi kana tasanga nechirwere chakadai, tinowana rubatsiro rwakawanda kubva kuMinistry of Health, tinowana rumwe rwavana kubva kuWHO nemamwe mapartners vedu ekuUnited Nations vana MSF. Saka hatisi tega. Kana tichinge taona kuti zvaakutiremera, hazivai muri kuona tichifamba nevekuMinistry naMinister kutaura pane vatinokwanisa kuzodaidza kuti vatibatsire kuresponda. Asi pari zvino tikaona makesi ekutanga, tinokwanisa kuona zvekuita.
Dr. Chonzi vanoti varwere vane zvirwere zvimwe zvinotapuriranwa vari kubatsirwa kuchipatara cheBeatrice Infectious Disease, uye vanga vasina vanhu vane mubhedha vanga vachigara pachipatara ichi. Vanotiwo chipatara cheWilkins chinogona kubatsira vanhu vanosvika zana pazvivakwa zvavanazvo, asiwo vanoti kana kuri kuti dambudziko iri rasvika muguta, vanogona kuisa matende kuti vawedzera uwandu hwevanhu vanobatsirwa.
Tora zana, asi hazvireve kuti 100 ava 100 vatinopinza muarea yatakavaka kuti ndochipatara ichi nemadziro nezvimwe. Asi kana zvinge zvaoma sezvatinoita kune zvimwe zvirwere zvinana korera nechi, tinoisa matende panze. Kana zvinge zvaoma tionoisa matende panze kungogadzira flo yekuti hapana infection inozokosa ichienda kumwe, asi hauke naaccommodate vakawanda.
Vamoyo vatiwo vanhu vanodarika mazana mashanu avo vakabva kunyika yeChina pamwe nedzimwe nyika dzakatapurirwa chirwere ichi vachiri kuongororwa. Chirwere checoronavirus chakatanga kuChina gore rapera, uye nyika dzinosanganisira America, Thailand, South Korea nedzimwewo dzave nacho. Chirwere ichi chinonzi chauraya vanhu vanodarika mazana mapfumbamwe pamwe nekubata vanodarika zviuru makumi mana muChina. Takamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ava vari kupinda musangano weAfrican Union vanonzwa udza musangano uyu kuAddis Ababa kuEthiopia kuti kutaurirana ndiko chete kunounza runyararo nekushanda pamwe munyika, kwete zvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika nevekumadokero. Bepanhau reHerald rinoti vaMnangagwa vakurudzira kuti zvirango izvi zvibviswe pasina zviga zvinotarwa, uyewo vati hurumende yavo iri kuita hurukuro neAmerica pamwe neEuropean Union kuti vatange zvakare kudyidzana uye kuti zvirango zvibviswe. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Musanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vachitungamira bato reDemocratic Party, Dr. Uraya Izembe, kuti tinzwewo maonero avo.
Chekutanga icho kwadi kuti kutaurirana vanhu vachigara pasi vachigadzirisa zvinenge zvichinetsa pakati pavo ndiyo nzira chete inopedza gakawa nekusawirirana. Kunyange hondo yedu yatakarwa nerusununguko takaipedzisa nekugara pasi nekutaurirana kuLancaster House. Zvinokosha kuti tibatane semhuri yeZimbabwe, tiwe pamwe chete semhuri yeZimbabwe. NavaMnangagwa kuna wachamisa nizo zataura kuti kuzvipo mabundundu akubatsiri kunoita kuti nyika irambe iri tidzokera mashure iri mumatambudziko nga vazvidzikise zvinimipisa nekuziva kuti utungamirirwa wakapiwawo wakatotiwa nekuremekedzwa nevana vezimbabwe wasungamidze vana vezimbabwe kuti vabatane ndo chetinokumbira chechokuti tisasiyane nekuti tikaramba takapatisana nekungonyumbana nekusabatana pamwe chete hazvimbobudiriri zvetoda kuti tiite umwe kana akuenda zvinonzi izvo simbi yakabatana muchirungu anoti its only as strong as its weakest point hazvina basa kuti kumwe kwese kwakasungwa nesimbi uku asi kana paine pakasungwa negavi ndo peichadimbuka napo ipapo saka chetinokumbira ngechekuti pakati pavamunangagwa navachamisa ndo pakasungwa negavi
panyaya yezvirango zvakatenderwa nyika munozviona sei zvataurwa navamunangagwa
zvimwe zvacho zvakaitirwa kuti zvimwe zvisungo izvi zvivepo ngatizvigadzirise nekuti zvimwe zvacho zvakaita kuti zvizovepo nekusawirirana kwedu nekurwa kwedu nekusabatana zvakanaka kwedu ndokunozoita kuti dzimwe nyika dziti hatichadi kudyidzana nemi voita zvisungo zvinozoita kuti zvimwe zviro zvisafambe zvakanaka
vanga vari ndine urombo kuti ndati ndevezvematongerwo enyika inyanzvi mune zveupfumi vaLuxon Zembe vari parunare muHarare naMavlas Nyauye Mushanga weStudio 7. Vanotengesera migwagwa zviri kunze kwemutemo muguta rechinhoi vanonzi vaswera vachiita hwakitsina gonzo nemapurisa ekanzuro vachiramba kubviswa munzvimbo dzavanotengesera ukuwo vanotengesera muzvitoro vanonzi vavharirwa mashopu avo nekutadza kubhadhara mari itsva dzemitero nonorai jena anotipa nyaya inotevera
Mumwe wevanhu vanotengesa nhumbi dzekupfeka vawisdom makadhi avo vakakwidzirwa mari yeresinesi kubva pamadhora mazana maviri nemakumi mashanu kusvika pamadhora zviuru zvitatu nemazana manomwe emabhondi pagore vanoti mari iyi yakawandisa zvikuru kunyange ichibhadharwa zvishoma nezvishoma vamakadhi vanoti havanzwisise kuti sei mari yakakwidzwa zvakanyanya kudai
ivo vari kungoda kamapu nemafigures kana wakunzi wekubhadhara 3700 income yacho inenge yakambowanda sei zvekuti unga uiundestand kuti mari yacho inobhadharwa zvayo inosprigwa pagore but nemabhizinesi atikuita hazvibudi because most of us we are doing hand to mouth kungobata kamari nokuisa pamuromo nokubhadhara zvimabhills
vamakadhi vanoti kanzuro inofanirwa kutanga yataurirana nevemabhizinisi vasati vangokwidza
dai vachimbotanga vaconsulta the business community first vakambotanga vamboticonsulta first toona kuti zvinobuda here
mumwe anotengesa zvekudya mumigwagwa amai Mavis Kavia vanoti havarege kutengesa mumigwagwa sezvo vasina zvimwe zvinovararamisa mumiriri wevanotengesa munzvimbo dzakatarwa nekanzuru vatapiwa mahwandavaka vanoti kanzuru iri kuita zvakanaka nekubvisa vanotengesera mumigwagwa zvikuru sei pamikova yezvitoro vachiti ivo zvinovanakira kuti vatengerwe sezvo vachibhadhara mitero kukanzuru
exchange yakanaka zvisingaiti nokuti isusu tinokuzobhadhara saka maclients mazhinji anenge achingobatanana murodhi imomo havabhadhari vanhu vanenge vachingotengesa zvikuru pamutemo zvisakaiswawo panzvimbo dzepamutemo saka tinobhadhara tichida kuti maclients ave kunotwane mari yekubhadhara kukanzera saka kubvisa kwavaita vanhu kwauri kuita vanhu ikoko kwakanaka chaizvo kwatirisi
mutauriri wekanzuru yechinhoi vatichaona mulauzi vanoti mari iri kubhadhariswa vezvitoro ndiyo yakatarwa pakaitwa bhajeti kupera kwegore rapera vamulauzi vanoti rimwe dambudziko rinoita vemabhizimisi nderekuti havaende kunopa pfungwa dzavo panoitwa bhajeti
zvinhu zviri kungokwira zuva nezuva asi isu sekanzuru tinoita atinoti izvo mabhajeti consultation Patinoita budget consultation, tinotarisira kuti vanhu vange vachiuya vachipa maobjections avo. Asi zvikuru tiri kuona kuti vazhinji vebusiness community yedu havazouyi vachizopa maobjections avo kana kuzoita inspection patinovhura budget redu for inspection tisati tariendesa for approval. Saka izvozvo zvinogona kunge zvaakuita kunge if mitengo yeyakwirisa stereka zvinhu zvatinenge takaisa pabudget pedu.
Vamulauzi vanoti vanotarisira kuti mari idzi dzibhadharwe kamwe chete kuti mari yacho ivashandire, asi vanoti vane zvichemo vanogona kuenda kumahofisi avo kunoita urongwa hwekubhadhara unonzwisisika.
Zvinenge zvakanaka kuti ibhadharwe kamwe chete, nokuti ikabhadharwa kamwe chete inobatsira. You know, a whole is greater than the sum of its parts. Saka inogona kubatsira panguva iyoyo. Asi kana pane vane zvichemo zviri genuine, vanokwanisa kuuya kumahofisi edu ekanzuro vogara pasi votaura kuti vanezenge vachibhadhara sei. Tinenge takatarisirawo zvakare kuti pavanoti pangavatipewo position realistic.
Kanzuro yechinhu yakakwidza mari yemarezinesi ezvitoro zvemabhizinisi madiki kubva pamadhora mazana masere kusvika pamadhora chiuru nezana remadhora, uye remabhizinisi epakati nepakati kubva pamadhora mazana maviri nemakumi mashanu kusvika pamadhora zviuru zvitatu nemazana manomwe emabond kana RTGS. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashort wave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu, munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashort wave.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kuratidzira pamusoro pekusagadzikana kwemamiriro ekunze pamwe nekushayikwa kwezvikwanisiro muSouth Africa kwapedzisira kwaita mhirizhonga zvichitevera kufa kwemwana ane makore masere uyo anyura achiedza kuchera mvura kubva mune rimwe rwizi rune tsvina. Vari kuda kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika muAmerica vachimirira bato reDemocratic Party vari kuenderera mberi nekutsvaga rutsigiro zvakasimba pamberi pesarudzo yebato kuNew Hampshire mangwana chipiri, inove sarudzo yekutanga yebato yekutsvaga achamirira bato musarudzo yenyika yose. Dare remuRussia rapa mitongo yakasiyana kubva pamakore matanhatu kusvika kumakore gumi nemasere kuchikwata chevechidiki vanorwira kodzero vane maonero akasiyana nehurumende avari kupomerwa mhosva yekushanda zvakawanda mukuita zveugandanga. Nyanzvi dzeutano hwemazino dziri kukurudzira veruzhinji kuti vageze mazino avo kaviri kana katatu pazuva kuitira kuti asabate zvirwere. Kirimudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzeutano hwemazino dzinoti vanhu vakawanda munyika havakoshesi utano hwemazino avo, izvo zvinozoita kuti munhu abatwe nezvirwere zvinovhiringa mazino. Mumwe mugari wemuHarare, amai Egnela Mushawatu, vakanga vasinganyanyotore utano hwemazino zvakakosha, izvo zvakazoita kuti vaore mazino maviri ayo akazonamwa gore rakapera. Amai Mushawatu vanoti vakazotanga kunyanya kukwesha mazino vaita pamuviri gore rapfuura, sezvo mukanwa mavo maingoshata zvinova zvinhu zvavaisaita kwemakore akawanda.
Ndaisambonyanya kukwesha mazino, asi pandakaita pamuviri ndipo pandakazotanga kukwesha zvakanyanya nekuti mukanwa mangu maingi muchishata. Kuzini nukwansa kukwesha kana katatu pasuwa. Asinti nubi mboti nyangu onda shwara mwana ndabazira. Ndi hendezi mbiri nukuramba chikusha masino. Nekuti ikuzino achena.
Mukuru wekiriniki yemazino iri pasipekanzuru yeHarare Dr. Ebenezer Ngwenyama vanoti mukanwa ndiro girazi kana chionioni chemuviri wese nokudaro munofanirwa kugara makachena nguva dzose.
Mukanwa ndiro girazi kana kuti ndo chionioni chemuviri wese. Saka zvimwe zvirwere zvakaita sana HIV zvinotanga kuratidza mukanwa. Zvinokwanisa kuratidza sekenza, zvinokwanisa kuratidza setrash, nokwanisa kuratidza senge magums ari kungonyanya kuzvimba kunyange pasi musina tsvina yakawanda mukanwa. Asi zvese izvozvo zvinoita kuti tikwanise kuti munhu aende anoongororwa kuti akamira sei. Saka kana mukapota muchienda kunana chiremba yenyu mazino, zvinobatsira kuti zvimwe zvinhu zvakavanzika zvikurumidze kubuda zvichiri kukwanisa kurapika nenzira iri nani.
Dr. Ngwenyama vakatsanangura zvirwere zvinonyanya kubata mazino evanhu vanoya kumakiriniki ekanzuru yeHarare.
Pane zvirwere zviviri zvandambotaura zviye zvekuora kwemazino nechirwere chematadzi. Izvi zvinonyanya kukonzereswa nechikafu chiye chatinodya mazuva ese chinosara mukanwa, chinobva chadyiwa neutachiona hunenge huri mumukanwa. Pane utachiona hwagara hunongogara huri mumukanwa, hunodya chikafu ichocho, chinozobuda kana kuti tsvina yawo inenge iri acid. Acid iyoyo ndiyo inodya zino zvishoma nezvishoma kusvika pazoita buri pazinorazorwadza zvekuti munhu anotadza kurara.
Dr. Ngwenyama vanoti pane vanhu vanouyawo zvakare nezvimwe zvirwere zvinenge gomarara kana maronda emumukanwa nemaronda eparurimi.
Tine zvimwe zvirwerewo zvinouya nevanhu vakasiyana siyana zvakafanana nezvironda zvemukanwa kana gomarara rinoitikawo mukanwa atinoti makensazi, anogona kuitika mukanwa kana parurimi kana pamuromo. Saka zvese izvozvo vanhu vanouya nezvirwere zvakadaro.
Dr. Ngwenyama vanoti vanosanganawo nevarapwi vavanhu vatsemuka mazino mutsaona nevaiva nemazino asina kumira mumutsetse nemamwe.
Panokwanisa kuwanikwawo futi zvimwe zvirwere zvakafanana nemazino anobuda asiri mumutsetse nemamwe. Tine vanouya vakakuvara, pamwe varohwa, pamwe vaita accident, pamwe vadi. Zvese izvozvo tinozviona pazvipatara zvedu vanhu ivava tichiedza kuvarapa.
Imwe nyanzvi yeutano hwemazino Dr. Tariro Manyanga vanoti zvinokurudzirwa kuti munhu wese anofanirwa kuongororwa mazino ake chero pasina ari kurwadza.
Kaviri pagore munhu ngauye achionekwa nachiremba wake wemazino pa 6 months dzega dzega, achionekwa chero pasina chikurwadza anokweshwa mazino ake otarisa kuti hapana akuda kuita maburi here, hapana akuda kutanga kuzomunetsa here, zvogadziriswa pachine mumwe.
Dr. Manyanga vanoti vabereki vanofanira kudzidzisa vana nezveutano hwemazino pavanotanga kubuda zino rekutanga kuitira kuti vakure vaine tsika yekuchengetedza mazino aya. Dr. Manyanga vanoti kunyange hazvo kiriniki iyi ine hunyanzvi hwekuumba mazino anonzi madentures ayo anokwanisa kupfekerwa pamavende, madentures aya anodhura zvekuti vanhu vashoma vanokwanisa kuatenga. Dr. Manyanga vanoti zvakakosha kuti munhu agare akachengetedza utano hwemazino ake kuitira kuti agare akasimba uye aine utano hwakanaka. Imwe nyanzvi yeutano hwemazino pakiriniki iyi vaPetro Magaso vanoti kanzuru yeHarare inoona vanhu vanouya kuzorapwa mazino vanodarika 50 kumakiriniki matatu anosanganisira makiriniki ekuwadzana nekumabvuku, uye pane hurongwa hwekuvhura imwe kiriniki yemazino patariro kliniki kuHopley. Ndakamirira Studio 7 kuchipatara cheNazareti muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Kanzuro yeguta reGweru yatora danho rekuderedza mitero yaive yakwidza mubhajeti yaive gore rino zvichitevera kuchema-chema kwevagari kuti mitero iyi yaive yanyanya kukwira. Mutoro wedu wenhautaura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7, meya weguta reGweru vaJosiah Makombe vanoti kanzuro yakatora danho rekuti vagari vabhadhare zvikamu 40 kubva muzana zvemitero mushure mekunge vagari vachema-chema kuti mitero yavaive vatara yainge yakanyanya kukwira.
Mushure mekunge tagadzira bhajeti redu rinosvika iro 1.8 billion ratakaendesa kuMinistry for Approval, matarifs edu pabhajeti iroro angakakwira neaverage ya about 1,000. Mushureo zvakare mekuengage maresidents pavakanga vaona ma new tariffs takagara pasi sekanzuru tikaongorora tikaona kuti vanhu vakaomerwa tinofanira kutsvaga nzira yekuti vagari vakwanise kubhadhara mari inoitawo kuti kanzuri ikwanisewo kurarama zvakare. So takagara pasi tikaona kuti pari zvino ikonomi yedu ngatishandei nemakotali reviews kureva kuti kubva January kusvika end of March takati isusu budget redu tiri kuridzisa ne 60%.
Vamakombe avo vanove mukuru wesangano reUrban Councils Association of Zimbabwe UCAS vanoti vanotarisira kuti mamwe wemakanzuru achatorawo danho rekuderedza mitero vachiti havaone chiri chinhu chine musoro kuti vatare mitero isingakwanise kubhadharwa nevanhu. Vanoti makanzuru munyika ari kubatsirwa nehurumende nemari yekuita zvirongwa zvakasiyana siyana pasi pechirongwa chekuendesa masimba kumatunhu kana kuti devolution muchirungu, asi vanochema chema nerekuti mari iyi inouya muzvidimbu zvidimbu. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo sezvo nhare mbozha yavo yange isingadavirwe. Mumwe mugari wemugweru Minorins Gauke vanoti vanotambira danho rakatorwa nekanzuru yavo vachiti zvinorerutsira vagari vakaomerwa neupenyu nekuda kwekusamira zvakanaka kwezveupfumi hwenyika.
Tinodaro kuti zvinenge zviri nani nekuti taura chokwadi nyika yakaomerwa. Vana vasi pamabasa vazhinji mabasa ekuzviitira nemaoko. Saka isusu chikumbiro chedu ndechekuti hanu vanga vakwidza ne 1000% saka todzoka pa 500% dai vambotiwedzere futi nekuti zvechokwadi takaomerwa.
Mukuru werimwe sangano revagari reGweru Residents and Ratepayers Association vaCornelius Lipiwe vanoti sangano ravo rinotambira nemufaro danho rakatorwa nekanzuru vachitiwo zvinoratidza kuti kanzuru inoteerera vagari.
Review kwavakaita ndekwechokwadi because patova netarif schedule nyowani vatakatobata zviri kuratidza matarifu avari kutaura. Izvozvo ndo zvakakosha zvimwe zvekuti kumberi zvichazofamba sei pataka engage mayor. Mayor vakataura kuti aiwa kumberi tinenge tichiona kuti vanhu upenyu vari kurarama zvakadii vanhu vachiita sei, but for now we are happy because vakadzikisa zvinhu zvakawandisa nema 50%. For example pane nyaya yekuvigwa kwevanhu paweekend yanga yakusvika ku 2000 but according to tarif nyowani yakuratidza kuti it's only 500. Yanga yakanzi fixed charge yanga iri pa $75 but yakadzikiswa kudzoka ku 37 which is reasonable.
Asi vaCharles Mazorodze avo vanomirira rimwe sangano revagari reGweru Residents Forum vaudza Studio 7 kuti kwavari danho rekanzuru rinoratidza kuti pakaitwa bhajeti pange pasina kuwirirana pakati pemakanzura nevashandi vekanzuru. Vanotiwo hazvina kunyatsojeka kuti chimwe chidimbu chemutero wakadzikiswa chichazobhadharwa nevagari here kana kuti kwete. Nekuda kwekuti mari munyika iri kuramba ichishaya simba, makanzuro akasiyana siyana munyika ari kusangana nedambudziko rekuita mabhajeti anokwidza mitero zvakanyanya, izvo zviri kuita kuti vagari varemerwe nekubhadhara mitero iyi. Ndakamirira Studio 7 muGweru, ndini Taura Ishava.
Chirongwa chedu chelive talk na 8 PM nhasi manheru tiri kutarisa nezvegwaro rakaburitswa neRand Corporation yekuno kuAmerica riri pamusoro pemamiriro ezvinhu muZimbabwe panyaya dzeupfumi nezvematongerwo enyika pamwewo nekutarisa zviri kuitika kumusangano weAfrican Union kuAddis Ababa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ni 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Zvirongwa yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Hurumende inoti yave nezvese zvinodiwa mukuongorora chirwere checoronavhairas, ukuwo kanzuro yeguta reHarare ichiti yachenesa chipatara cheWilkins kuti chinge chichigamuchira vanenge vachifungidzirwa kuti vabatwa nechirwere checoronavhairas ichi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoudza musangano weAfrican Union kuAddis Ababa kuEthiopia kuti kutaurirana ndiko chete kunounza runyararo nekushanda pamwe munyika kwete zvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika nevekumadokero. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuoneka ane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC, ndokusiyai muina Praxidus Jeremiah.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomvulo omhlaka 10 Nhlolanja 2020 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Lokhu ke kutsho ukuthi inani labantwana abangenelisiyo ukubhala imhloliso ye-O-level le-A-level lizoba lilokhu lisanda ngenxa yokuthi abazali abaningi abasebenzi abasoze benelise ukuthola imali yokubhadala la mafizi asephezulu kangaka.
Uzulu weZimbabwe uveza ukukhathazeka kukhulu ngokukhuphulwa kwemibhadalo yokuhlawulela ukubhadala imihloliso ye-ordinary level le-advanced level.
These imposed sanctions have been on for 2 decades now. The European Union has taken positive steps to repeal their sanctions regime. We urge them to complete the process by removing the remaining measures against Zimbabwe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ugcizelele namhla emhlanganweni osaqhubeka womanyano we-African Union elukwele Ethiopia ukubana kufanele izijeziso zomnotho ezetheswa eleZimbabwe zethulwe. Uhulumende uthi uselayo imithi edingakalayo yokusebenzisa njalo kulungiselelwa ukuhlola igciwane le-coronavirus emzimbeni womuntu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uzulu weZimbabwe uveze ukukhathazeka okukhulu ngokukhuphulwa kwembadalo yokuhlolela imihloliso ukubhala imihloliso eye-ordinary level le-advanced level okwenziwe ngabohlangothi lukahulumende olubona ngezemihloliso olweZimbabwe Schools Examination Council lobazimseki bethi kuyabethusa okwamagama. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Abazali abaningi bathwele imikhono emakhanda ngokuqansa kwentengo yokuloba imihloliso e-ordinary level le-advanced level. Abazali abaningi bathi bebesazama ukuhlawula imali yesikolo layo eyaqansa okungelamkhawulo sebephinda behlangana nale eyemihloliso. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Thomas Sithole uthi ngempela liyadanisa inyathela labezimseki elinakho ukubangela ukuba abanye abafundi behluleke ukubhala imihloliso lonyaka.
Silokudana okumangalisayo ngenxa yokuthi besingakhangelelanga ukuthi izimseki ingakhweza nganale indlela. Kusho ukuthi iningi labantwana lonyaka basoze benelise ukurejista ukuthi bebhali imhloliso yabo e-O-level le-A-level. Lokhu kuzabizela emuva intuthuko ebisikhona kulokuzena. Kwezemfundo uma sikhangela ukuthi iZimbabwe isazakala njengelizwe elithuthukayo uma sikhangela kwezemfundo. Lokhu ke kutsho ukuthi inani labantwana abangenelisiyo ukubhala imhloliso ye-O-level le-A-level lizoba lilokhu lisanda ngenxa yokuthi abazali abaningi abasebenzi abasoze benelise ukuthola imali yokubhadala la mafizi asephezulu kangaka. Silokudana okukhulu njalo sibuhlungu kakhulu. Sisithi uhulumende kayenze something, kangenele bone ukuthi imhloliso leyi ibhadalelwa imali esezingeni abalenelisayo njengabazali abangenelisiyo ukuthi beyithole imali kulezi nsuku. Kulobu nzima kakhulu elizweni lakithi besingakhangelanga ukuthi izimseki ingakhweza nganale indlela.
abenhlanganiso yababalisi eyo Progressive Teachers Union of Zimbabwe labo bayalisola inyathela lezimseke bathi kuzakhama inengi lababalisi kanye lezisebenzi zikahulumende ezileholo eliphansi kakhulu uma kuqathaniswa lokuqansa kwentengo yempahla ezithile ezweni kunye lezemfundo. Uhlangothi lwezemihloliso olweZimbabwe Schools Examination Council iZimsec lwethule isaziso sokukhwezwa kwenhlawulo yokubhala imihloliso yesigaba se-ordinary level isifundo esisodwa siqalela kukhulu lamachumi ayisifucamunwemunye amadola kusiya kumakhulu amane lamachumi edlula amane $190 kusiya ku-$443 kuthi i-advanced level isifundo esisodwa siqala kumakhulu edlula amathathu lengxenye amadola kusiya kumakhulu amane lamachumi edlula amathathu i-351 kusiya ku-432. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ugcizelele lamhlanje emhlanganweni osaqhubeka wenhlanganiso yomanyana wamazwe abensundu we-African Union owenzelwa kwele Ethiopia ukubana kumele izijeziso zomnotho ezetheswa eleZimbabwe zethulwe ngoba zibuyisela ilizwe emuva kwezentuthuko. Njalo kuqakathekileyo ukuthi kukhulunyiswane. Uphinde wathi imizamo yokuvuselela umnotho welizwe iyaqhubeka njalo sokulula ukuqhuba ibhizimusi eZimbabwe njengalokho okuchiwa inhlanganiso edingisisa ngalolu daba emhlabeni jikelele eye Global Index. Umnangagwa uqhubeke ethi sebebanengi abangaphatheka kwezokwethula kwemibiko elizweni ngoba uhulumende wakhe usekwenze kwabalula. Ngalokho uthi eleZimbabwe lizaqhubeka ngenhlelo zokulungisa imithetho yalo ama voluntary reforms njalo lizaqhubeka likhuthaza ukuthula kanye lokubambana ukwenzela ukuthi libe lobudlelwano obuhle lamanye amazwe omhlaba. Asizweni amazwi yakhe ekhuluma kulomhlangano we-AU.
Solidarity with the people and governments of the Sudan, South Sudan, Somalia, Burundi and Cuba who are equally suffering from similar unilateral sanctions. These imposed sanctions have been on for 2 decades now.
Simanyane lozulu kanye lohulumende weSudan, South Sudan, Somalia, Burundi leCuba labo abathole amagabha avuzayo ngalezi izijeziso okweminyaka edlula amajumi amabili edluleyo. Umanyano we-European Union uzama ukuzethula lezi izijeziso, kodwa siyawukhuthaza ukuthi uzethule zonke. Uhulumende wami ukhulumisana le-EU kanye lelizwe leMelika ukuthi sibe lobudlelwane obuhle, sikhohlwe okwenzakala izolo.
In our quest to enhance national cohesion, unity and political tolerance, we have established the Political Actors Dialogue Platform.
Ukuze kube lokuthula elizweni, lokubambana, sabumba umanyano wamabandla ezombusazwe achiyeneyo kwePolitical Actors Dialogue, iPOLAD,
which brings together the various political actors in our country.
Lo bekungumongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma emhlanganweni wenhlanganiso yomanyano wamazwe abensundu e-African Union. Ukuhlaziya amazwi kaMnangagwa usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele lo mnumzana Bekezela Mathu Mafuzwayo ingcweti ecubungula ezombusazwe.
So siyakwazi ukuthi ingoma liculo elaculwa ngumoya umongameli uRobert Mugabe waze washona ukuthi athi ama-sanctions athwalisenzi mabantu beZimbabwe ama-sanctions lokho ama-sanctions lokho kodwa akuzange kwenze nehluko. So umbuzo esizobuza ke yena umongameli u-Emmerson Mnangagwa ukuthi yikuphi osokutshintshile okuzanje ukuthi elakhe ilizwi lilalelwe singayilaba abafaka ama-sanctions bengazange balalele uRobert Mugabe kumbe liculo nje naye oqhubekela ngalo phambili njengoba lalivele liculwa ngoba nje njengoba izinto eziningi azenzayo indlela abutha ngayo ikhanya ziyafanana lekaRobert Mugabe. So umbuzo yolo ukuthi kuthinteni okuzenza ukuthi uTrump athi hayi sesisizwa asilalela nini sibasize ngalokho kuyongithiwa ku-buy time ukuthenga isikhathi nje ukuthi asibeni sikhulume lokhu isikhulula phambili sibusa nathi silicule lelo cule laliculwa ngubabhethi Mgabe njengoba waliculwa waze wakhishwa yibo kungela munye umuntu onelileyo kumkhuba onelisileyo kumkhuba.
Uthe leZimbabwe selivulele abanye ukuthi basebenze kwezokwethula kwembiko ama-media reforms njalo uthi kwabunjwa inhlanganiso ye-Pollard.
Hayi, izami inkinga imali siyibheka imali yayo ukuthi iyenelisa vele ukwenza izinto ibisihlaba umkhosi itshela umhlaba ukuthi sesenze lokho kodwa laba ababe be on the ground bekubona ukuthi akusoqiniswe. I-Pollard angisiyakwazi sonke ukuthi ashonto eyamukelwe nguye wonke umuntu seba abantu abanjengabokhuphe uma ukhangelisisa kungani sebakompromisa basebenze bekhangelisa idili lezano i-MDC isadonsela le. So ukuthi akhulume nge-Pollard if into enkulu impela esivunane abantu beZimbabwe basebevunane ngayo bonke kungamanga.
Lo ke bokungumnumzana Bhekilizwe Ndlovu ingcwethi yecumula ezombusazwe lizaxola ke bakwethu lapho benthe ngumnumzana Bhekisela Madumafuzwayo lapho ke bekhuluma simuzwa ecingweni lo Standikile Mhlanga owe Studio 7 ekobulawayo. Linga koshake uhlelo Studio 7 Live talk ngo 8 PM kusiya ngo 9 ntambama namhlanje kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kHz. Live talk lamhlanje sikhangela ugwalo olothulwe ngabe Rand Corporation eliphathelane lomumo oseZimbabwe kwezombusazwe nakwezenotho kanye lokwenzakala emhlanganweni owe African Union. Tumelani text message kunombolo izithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC.
Lokhu kuvezwe ngumphathintambo wezempilakahle uDr. Obadiah Moyo lapho esethekelela isibhedlela seHarare Central Hospital.
Uhulumende uthi uselayo imithi edingakalayo yokusebenzisa eyalungiselwa ukuhlola igciwane le-coronavirus emzimbeni womuntu lapho ethe wacatshangelwa ukubana ulalo. Asekudinga kuphela uhulumende uthi okwamanje ngokuyimitshina yokuhlola izigulane ephumisa impumela khonapho khonapho okuthiwa ngama-rapid test kits. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvezwe ngumphathintambo wezempilakahle uDr. Obadiah Moyo lapho esethekelela isibhedlela seHarare Central Hospital lapho okulesigaba sokuhlola imihlobo etshiyeneyo yamagciwane esiyabona ukuthi asekusiba ngasiphi amalungiselelo okudinga indlela zokwenqabela ukusabalala kwegciwane le-coronavirus eZimbabwe. UDr. Moyo ulandisa kabanzi ngosekukhona elizweni.
Besides the fact that we are looking and sourcing for the kits for the rapid testing, which take 15 minutes, we've identified and secured some 2019 novel coronavirus kits.
Ngaphandle kokuba sisadinga ukuthi sithole imitshina yama-rapid testing yona iveza impumela ngemva kwemizuzu elitshumi lanhlanu, sesilayo imitshina yakulezi nsuku esetshenziswa ukuhlola igciwane le-coronavirus lemithi yakhona. Sesiyitholile leyo michina lemithi yakhona sesiphakathi kokudinga lawo ma-rapid test kits.
Leli qula liphinde njalo lethekelela esibhedlela se-Wilkins Infectious Hospital esiseHarare okuyisibhedlela esikhethiweyo ukuba kube yiso esamukela abacatshangelwa ukuba balaleli gciwane le-coronavirus abayabe behle esilindweni sendizamchina ese-Robert Gabriel Mugabe International Airport bevela kwamanye amazwe abatholakala belalo ngemva kokuhlolwa balondolozwe bekiso bengahlangani lomphakathi. Umqondisi ohlangothi lwezempila kahle kumunicipality weHarare uDr. Prosper Chonzi uveze ukuba sebenze wonke amalungiselelo adingakalayo.
Those that will be managing the patients will not come together with the patient. The patient will be brought in by ambulance.
Abaza kubebelondoloza izigulane kabasoke babuye lokulayo, okulayo lo uzalethwa ngeambulance. Silabantu abakulolu hlangothi lwama-ambulance bekhokelwa ngu-Dr. Mdaliki. Yibo abazaletha okulayo lo ocatshangelwa ukuba osehlaselwe yileli gciwane loba osekuveziwe ukuthi uselalo, abazothwalwa balethwe esibhedlela.
UDr. Jones uveze njalo ukuba baphakathi komsebenzi wokubuthanisa ulwazi oluzaphanyekwa endaweni ezijiyeneyo zezempilakahle kubo manisipala ilizwe lonke, ikakhulu emadolobheni asemingceleni lapho kuvame ukungena izethekeli ezivelela kwamanye amazwe abasebenzisa izimota lamabhasi. Kwagcizelelwa ngobe kulo mkhosi emele umqondisi wabongi kumanisipala weHarare uMetron Perpetua Kaseke.
Lapha esibhedlela yikho kuza admitwa abantu bonke abazabanjwa bele n coronavirus. So besitshengisa ukuthi uhanjiswa njani, okokuziprotekta kwakhona silakho yini, iprocess yakhona yonke uwenzela ukuthi abantu ama-health workers angabambi i-coronavirus yakhona lokuthi i-coronavirus yakhona ingaspread into the community. Silungiselele, we are ready anytime, we are ready for any case to come.
Okusekelwe njalo ngosaphethe isikhundla zikanobhala kugatsha lwezempilakahle uDr. Gibson Mhlanga otshele intatheli zindaba kuba sezikhona indawo zokulondolozela abayabe sebelaleli gciwane lokuhlola abacatshangelwa ukuba balalo, osekusele ukuba izisebenzi zangkhona zifundiswe ngokwaneleyo njengalokho osekuthe kwenziwa kulezo ezisebenza eWilkins Infectious Hospital.
Ngobulawayo sile iTonbul Infectious Diseases Hospital, besikhona ngale nge-Friday last week, sayenza i-assessment of indawo naleyo, kodwa sibona ukuthi abaka ngafuna ukuba compare lesikubone lapha namhla eWilkins Hospital eHarare City. So sizabona ukuthi sibe le program yokuthi sibalethe ngapha eHarare ukuthi bezofunda ukuthi kufuze kwenziwe njani.
Okwamanje uhulumende uthi kabakabi khona asebethe batholakala belegciwane le-coronavirus, lanxa bekhona abalokhe besahlolisiswa selokhu baphendukayo bevela kwamanye amazwe ikakhulu kwele-China lapho elaqalela khona ukusabalala. Uhulumende uthi khathesi umsebenzi wokuhlola ukuba umuntu legciwane le-coronavirus sokuza kwenzelwa eZimbabwe nxa ama-rapid test kits engatholakala, ikanti ensukwini zangemuva bekuthunyelwa ama-samples kwele-South Africa imithi yokuhlola igciwane ingakabi khona elizweni. Umkhuhlane owe-coronavirus uqalele kwele-China ekupheleni womnyaka odluleyo, wasabalala emazweni edlula amachumi amabili emhlabeni jikelele ogoqela eMelika, Thailand, South Korea lamanye. Okwamanje umkhuhlane usubulele abantu abaphose bafike inkulungwane eyodwa, kuthi asebetholakale belaleli gciwane sebesedlula inkulungwane ezingamachumi amane emhlabeni jikelele, iningi labo liseChina. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Kulabanye abantu abathi inhlanganiso eRand Corporation itshaye ekhaleni ngokuthi akula nguquko kweleZimbabwe, lokhe kwasuswayo umoyi uRobert Mkabe esikhundleni libutho libambisana lelinye icuku labebandla elibusayo leZANU-PF. Uphenyo olwenziwe inhlanganiso le luveze ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa labebutho bancindizela uZulu okwethusayo, ngakho ke akusoze kube lenguquko elizweni ukuze kuguqulwe indlela yokuqhuba ukhetho lokwenziwa ngabebutho. Lolu phenyo olwenziwe enyakenye phansi kwesihloko esithi A New Zimbabwe Assessing Continuity and Change After Mugabe luthi okwenzakala eZimbabwe kuphambana lamazwi kaMongameli Mnangagwa othi uzimisele ukuguqula ezombusazwe lesimo somnotho elizweni. Abakubandla leZANU-PF bathi inhlanganiso le iveza imibono yelizwe leMelika ngokwenzakala eZimbabwe. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe loMnumzana Belief Gawule webandla leZANU-PF, uNkosazana Busi Masina labanye. UGawule nguye usungula lolu daba.
Indlela ababona ngayo izinto, kodwa ke balohlangothi lwabo abalusekelayo, uhlangothi lolwana uhlangothi lwabancindezeli abayibo abasincindezelayo, basebenza labo ukwehlulekisa uhulumende, bayancedisa, bayajabula ukubona izinto zizimbi zinje, ikakhulu ngoba ezinye izinto ezenziwa yibo azisenziwa ngabomu, ezigoqela nje izinto eziyame entweni zama-sanctions, konke kusehla nje kutheni kathesi baphambanisa inhlelo eziningi kakhulu besebenza lezitha zethu phakathi kwelizwe, khona babephambanisa inhlelo yokukhweza izinto, bephambanisa inhlelo zezimali, belimaza ama-rate, belimaza imali yethu, imandla yokuthenga, besenza konke khona okuninginingi abakwenzayo. Yebo phela lathi kulo mlandu njengohulumende ukuthi siqede silise izinto eziningi eziningi corruption
Yes, I was a cool guest. So, talk to Sloba Valapekuan. What is this Sloba? Foyt, Gunjan.
I'm going to Kumalovani. Kumalovani,
Is Western Mugat. Mova Umakangelu Ketaka, Yelu Ketologa, what 28 Nuru Lule, Udi Lulu, Tulandan. You know, Tangi Kupila, what Masota, Atiwala, Timba, Woodwoket, Kota, Wongelo, Wetting, Isuti, Umnaga, Uwevuli, the Sidio Kinto, even the Katet, Injil, Mumu, and Doyo, Nawa Kulu Lady.
Yea, that's it, we are Musia Kulum Tara.
Pisa, only it comes out of food and Lau Mazan. They know that Lau Mazan appears to be not of Kuluma, what it comes out of your love. What is the opposition?
Labo ke ngabanye babantu abaxoxe lo Gibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethelela enkundleni yebulenjini bokuxhumana obeFacebook kukhasi leVOA Ndebele. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa sezikhuthaze omantshi, abahluleli, abatshutshisi labanye kwezokuthethwa kwamacala elizweni ukuthi basebenze bengathathi hlangothi njengalokho okwenziwa ngosowabo kwele South Africa. Lokhu kulandela ukwethulwa kugwalo lokuthi owayengumongameli uMnumzana Jacob Zuma obotshwe ngemva kokwehluleka ukuza emthethwandaba. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Udaba logwalo lwethulwe umthethwandaba ukuthi uMnumzana Zuma abotshwe i-warrant of arrest ngolwemzini seluvuse umsindo omkhulu kwele South Africa. Kodwa iningi labeZimbabwe bathi kukhombisa ukuthi imthethwandaba yakwele South Africa izimele njalo isebenzisa umthetho njengoba unjalo ingesabi lokuthi ngubani owephule umthetho. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Bongani Nyathi uthi ukusebenza kwabehluli labatshutshisi bezimele hathi ukwenza sengathi isebenze ebandla elibusayo yinto abayilambele kakhulu eZimbabwe.
imithethwandaba yaseSouth Africa iyasitshengisa njalo ngaso sonke isikhathi ukuthi isebenza ngokuzimela, ayidonswa ngamakhala nguhulumende obusayo njengelizwe lakithi laseZimbabwe. ESouth Africa akekho umuntu ongaphezu komthetho. Lokho asikuboni ke kwalese Zimbabwe lapho iziphathamandla zephula umthetho, icala lakhona liphelele emoyeni.
Isiphathamandla sezapho uMnumzana Future Msebele uthi akafisi ukuphawula ngokuthi uZuma ulecala kumbe hatshi ngoba lolu daba lusasemthethwandaba, kodwa ke uthi ukuthatha uhlangothi kwemthethwandaba eseZimbabwe yinto esiphendule ilizwe laba yinhlekisa.
Okwenzakala kwelakithi kuyadanisa kakhulu ngoba kwelakithi asaboni umthetho nje uzimela wodwa. Kuyakhanya kuvele kumhlophe ukuthi hayi abaphetheyo abakhokheli bethu baphezu komthetho. Akula mehluko phakathi kwababusayo, phakathi kwabaphethe amakhotha bojaji lomanje. Yonke into eyenziwayo iphuma le kuZANU-PF.
Ngeviki ephelileyo umthethwandaba kwele South Africa bekufuze uqale ukuthonisisa icala likaZuma elithinta imisebenzi yenkohlakalo okucatshangelwa ukuthi wayenza. Kodwa ke uZuma akazange eze emthethwandaba, wathumela igqwetha lakhe uMnumzana Daniel Mantsha lencwadi ebika ukuthi akekho uye kwelatshwa emazweni. Ngemva kokubona lencwadi okhokhela abathutshisa igqwetha uBill Downer, wahle wacela umthethwandaba ukuthi wethule incwadi ukuthi uZuma abotshwe ngecala lokwehluleka ukuze umthethwandaba esithi lincwadi ayichazi lutho ngomkhuhlane kaZuma. Umahluli uDaphley uvumelane labathutshisa sithi incwadi ethunyelwe nguZuma ayicaci ukuthi ngeyani, kuningi okubhalwe kiyo ongazwisisekiyo, ayilabufakazi bokuthi oyibhalile ngudokotela, ayibhalwanga usuku lokuthi uyibhale nini. Okunye obekubhaliwe kuphinde kwacitshwa, kodwa lowo dokotela akasayinanga ukutshengisa ukuthi nguye ocitshileyo.
A warrant of arrest.
Ngikhipha incwadi yokuthi uZuma abotshwe engafika la ehluleke ukupha izizathu ezibambekayo.
The date on which this matter will resume.
Lokho abeZimbabwe bathi sibonelo sokuthi imithethwandaba yakwele South Africa ayesabi ukusebenzisa umthetho loba ususithi umongameli loba owayengumongameli aye ejele. AbeZimbabwe laba bathi zinengi impawu zokuthi ezomthetho kwele South Africa zisebenza zingathathi inhlangothi. Okwamanje umongameli Cyril Ramaphosa usemthethwandaba esiyaphikisa isinqumo somvikeli womphakathi u-Public Protector wamthola elomlando wenkohlakalo ekuqhutshweni kwezimali zomkhankaso wakhe wokuba umongameli webandla le-African National Congress. Kukomishini edingisisa ngezenkohlakalo kwele South Africa sekwethule ubufakazi obuningi obutshengisa ukuthi uhulumende, iziphathamandla zakhe kugoqela labaphathi ntambo, baphatheka kangakanani emsebenzini yenkohlakalo osekungenza ukuthi bagcine besejele. UZuma wetheswa amacala enkohlakalo agoqela kwemukela imali zesifumbathiso okwedlula amahlandla angamakhulu ayisikhombisa 783 payments axhumene lokuthengwa kwezikhali zempi okwenzeka ilizwe lisanda kuthola uzibuse. Lobanje umthethwandaba uphe uZuma kuze kube mhla ka-6 Mbimbitho ukuthi ethule ubufakazi obambekayo bokuthi ngeqiniso obegula kumbe engehluleka lokho abotshwe. Iningi labeZimbabwe lithi ukwethulwa kwalolu gwalo nje kuphela kukhombisa ukuthi umthetho usahlonitshwa kwele South Africa. Lokhu bathi bafisa ukubona kusenzeka eZimbabwe. Melesulu 7 Johannesburg kwele South Africa, ngiwuBenedict Nhlapho.
Singekehlukani wothi sikhangele inhloko zezinye zezindaba ebesilazo kuhlelo lalamhlanje njengoba isikhathi singasavumi. UZulu weZimbabwe uveza ukukhathazeka okukhulu ngokukhuphulwa kwembadalo yokuhlawulela ukubhala imihloliso eye ordinary level le advanced level. Umongameli Emmerson Mnangagwa ugcizelele lamhla emhlanganweni osaqhubeka omanyana wamazwe awe African Union kwele Ethiopia ukuthi kufanele izijeziso zomnotho ezitheswa ele Zimbabwe zethulwe. Uhulumende uthi uselayo imithi edingakala yokusebenzisa ukulungiselela ukuhlola igciwane le-coronavirus emzimbeni womuntu. Silugqibeka lapha uhlelo lwethu lamhlanje. Olivalelisayo, Praxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.